kubva kuvashandi vemudzimba kusvika kuvashandi vemumahofisi tichidarika nevanozviitira zvavo vega vese vanoti pasi rino rarasikirwa zvikuru nekushayikwa kwamaradhona uyo akaita mukurumbira unotyisa munhabvu vashoma vasingazive maradhona uyo mugore ra1986 akatungamira argentina mukutora mukombe wepasi rese weworld cup ndokubatsira zvekare nyika iyi kupinda mufainari muna 1990 vamwewo ndivo vanoti maradhona akatorera argentina mukombe uyu ari ega sezvo aikanda zvibodzwa uyezve nekubikira vamwe zvibodzwa zvimwe zvacho mutambi uyu uyo akatambira zvekare nekutora mikombe neboca juniors barcelona nenapoli akashayika nechitatu mushure mekurwara nechirwere chemwoyo asi pese panoshayika munhu panoita mitauro zvekuti vakawanda vari kuyemura zvaakaita asi vamwewo vakaita samuzvare norimufambisa vachiti maradhona akawisira pasi zvese zvaakaita munhabvu nekutora zvinodhaka zvisiri pamutemo
tinoziva chaizvo kuti maradhona akadadisa nyika yake ende tichiziva tiko zvekare kuti akakunda almost munhu wese pasi rese asi nyaya yakazopinda iyi yezvinodhaka iyi hazvaifanira kudaro
asi vanoita basa rekubatanidza masimbi nemoto kana kuti welder vaoliver mutsongoro vanoti maradhona aive mhizha asi kwete munhabvu chete
awa maradhona munhu aitamba bhora zvazvine mukurumbira zvekutoti kana paworld cup ya1986 yaya go bhora yakagohwesa haa munhu wekutoti kana paakaregedza zvebhora uzida akaita kana zvekuacta munhu angari femasi zvekutoti zvinhu zvese zvaigona kuita kana kuti munhu aizikanwa aidiwa nevanhu
muna 2000 vanotungamira nhabvu yepasi rese vefifa vakabatanidza maradhona napele wekubrazil sevatambi vakakunda vese pamakore zana apfuura asi paongororo yakaitwa padande mutande pasi rese maradhona akabuda ari pamberi papele uyo akatora mikombe yeworld cup katatu vainocent matika avo vakaona maradhona achitamba pachivhitivhiti vanoti mutambi uyu aive akapenga vachiti vechidiki vanofanira kuteedzera zvaaiita munhandare
aigona bhora ende aigohwesa ende aipa vanhu mabhora ende anga asinamiri akatambira matimu akawanda but akatambira nyika yake vakahwina kapu
muteveri wecaps united vaphilip regede vanoti vakaona maradhona vachiri mudiki asi havakanganwe zvibodzwa zvake zvepa1986 world cup
takatanga kumuziva tichiriwa pana maradhona iri world cup achitamba bhora anga ari munhu aitamba bhora aigona bhora maradhona zvekuti tichiri kutoremembawo magols aakagohwesa rimwe rakaita mukurumbira the end of gold paaitamba neengland munhu wekuti aiwa tainakirwa hatichiriwa pana zvedu tichikura but bhora rainakidza madaiziva
maradhona akaradzikwa kumarinda emhuri yake nezuro mushure mekunge mutumbi wake wambotanga waratidzwa kune veruzhinji vachionekana naye hurumende yeargentina yakatara mazuva matatu ekuchema kwenyika ndakamirira studio 7 muharare ndini michael kariati